Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera muStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
That's a game.
Indiwe mimwe misore na uzidudza nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora biriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutenga kuchada.
SADC, we remember the educations in SADC. In a wrong wow, not a master plan. You teaching it, Sigadra Naya, the Masimba, Emma Getty, Naya, the Mafute, and Ofandisa Motocar. Sagatina wrong wow, teaching the teaching Gadira infrastructure in it or Tipanseku, Shita Mafuta Emma Getty, Kunjimbo Desse, Rimu SADC. Isusu was a rumende. Urongwa wedu hunenge uchikwana mukati maizvozvo. Ende parizvino ndoma tiri kushanda tiri, ndozvatoda kuti tinge tichisika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe musadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatiri kushanda hatikwanise parizvino kuti ndinge ndichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukurumbidza kuti urongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine feruka iyi?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvo kuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei. Takatarisana nekuri kubva mafuta nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita tinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Mwangu wachitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta hapa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita parizvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya yeurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita andizvo anguti umbo wewowo huri kubva kupi nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda yainenge chinzi level playing field yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota runoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutewedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti avati ukukupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaidi kudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa ndiri kuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubayira. Kune chibage chinobva kuMalawi zvinorimwa kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungulungwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kuBeira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyo inobva Lilongwe ichisvika Beira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanya ndiyo muAfrica muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuti hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro ndirekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeescom yanetsa kwakuita ma4-hour power out dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenerator kuko chirwere cheZimbabwe vanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dhemuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kunopane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So second pipeline yemaRussians chitsvuka mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maRussians ane shungu vati kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Kana havadaro tikozeze chitsotsi machotsi ari kuvhirana. Pane machotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Pozoya vana tisatigura nemaRussians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregions ngavaise railway, kana vatibatsira seregions ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vari mumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbo vamutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU-PF muzvare Yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisa kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Tiri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe izvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozo Musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaya vanhu achikwenda zvati ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isi vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri wenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudawo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai mhuri yavaMugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipembererwa upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana waMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. VaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaDonald Mamboma.
Ishu hazina zvamira mushe nokuti ukava empowerment iri kutakwa ndiyaona ti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndiye kuti vanakakutana pakanzi yuti mopuwa mabhora munyogwa mazita moya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya adresa chimusangano ndoita tichirali ronga matimu haitoiti empowerment yatinotaonedza iyo munyogwa mazita zokuti mazita munyogwa mukusika hamiroti munyogwa rungani muchingodzokorokwa dzokorokwa hezi neprogram nemaprojekt yatinawo youth empowerment inodiwa muZimbabwe ndiye kuti indasi izvugwe hamungozosimakatawa zoti youth empowerment kuchoka kuti vataure mashoko avo ndichemubandu zvati hapana kana daka iti itambura tiitambura kana paindasiri akavhura taita kamakambani akavhura hapana nombozozira chikotita iti kare katinombozivwa zvokuti vaiti mbaunda ana baba vedaimboshanda mabasa vakashanda nevana vadii vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yege zvazingamboita ukuzvekuti iti mbaumedi sazoti iza kuti vanotoi vati vakusindikana mbozi iti mbaumedi kana ukapa munda munhu asiri idhidhunda atasina tekinika nohau yekuti munda wake unorimwa sei zinobatsira chiizvo zinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pazo vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti paii tazomupa munda tazomupa chii
yekupedzisira vamambomo
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. kurangarira vaimbove mutungamiri webato reMDC Mushaka Vumoge Ntsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vachauton wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tichine misangano makonzi ese aripo cheni. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu wemutungamiriri wedu wakati tiava mugozi Richard Tsvangirai, sekuziva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekuraveredi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho asi vakatipira musangano weMDC, vakatipira ragoredi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyanawo hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindirana kuti vaite vanhu vavawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri weMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadepti kotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashonaland east tatuma vamashakada then kwamutare kumamikaland tatuma vatiti. Kumati south tatuma national chairman vatapita kumalo. Kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredi yatinge tinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzctv, ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavachamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachauton wende vari parunhare muHarare, natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga Murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vapesi munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chechinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoko kwaasi kuuya mawira yaita nyaya ndingangoti nyaya yekufa yekunoko hakuchisina ndakatangarira. saka tibikiti na inya edisiti.
Izuro tigirwa na my major pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa.
Hatina zvinomunza rine kwarikamboaiwa kwarikuita kuna vano vechikoro kudidi saka dzinguva rinombouya dzinguva riwe. Chengona kuti ndichingoti mabhazi timakobi timanje ka 3 fast asi kungoti vanhu manje atinzi takawandisa zvekuti nyangwe tikauya takawanda tikombito kuti hatisi kukwana.
Mushandi wezrupwe muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera. Vatigere vanoti vari kuneswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika.
Nekuti makachema toda mabhazi akati chipee ehurumende tikati aiwa chatsvaga. Pari kuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000
mabhazi ezrupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzi abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vatanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tatsvuta nhasi kumapurisa makusoni because vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maond and caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor vatoti ari kuopposa pei saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaicases havazika nemaadresi zavo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varigara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mumiri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawandawanda zviri kuitika saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mucastody because aitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge ya rai sasa manje ya ingeri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pangu zota ura ipapo mati kazo vile mesiguti haazwa uri kuta ura izi ajusu sandiranga. Saka ziwati ma accused persons angalapu ya $100 each. And then the matter was remanded to Mesua 1st March.
Tanzwa kuti kwa sungwao nasi wa mwewana we Atuzi wanasanganisira wa Robson Chere mnyori mkuru we Atuzi. Zaka mira ose.
Kwa sungwao ungu makuwe patabuda kutu wa kutu wa chaba dia chaba sungi nga wa hindi ya weka na tuzo wada chazo uzai.
Saka imi ose gweta riku umirira wana munoona ose ine kusungwa kwa kaitu kwa wana yuko wakati.
Hakunga sungi nita because the evidence ya tuwa ni mpurisa. Achoe poza ake baili, aita uraguti demonstration hengi uri peaceful, apana kuri kika mirizenga, apana kuri kika msindo. Wani waga enda sa petition yabu waga zende rabo mzimbaza. Saka agutu kujitusika kuti waga zesunga sei zwadi. Ivo wose inekita uraganda ita inini nabu, waga ti kune MTC rabi urivu itika mangwana munu kwa mtuko. Saka kune intelligence ya gawanda urivu wago harari. Saka waga puwa manifestation ya avu kuchiwa nangawa shungwa ya nangawa varewe. Otherwise, from the indication yena police are different with the way shungwa ya nangawa.
Awanga wari gweta riku mirira nengo ze Atus ama intoko zo juwe tachona wari parunare kwa mtoko ni Studio 7. Rishaka daro kusungwa kwe wanu awa kunotevera o kusungwa kwa wama kombole wa aruzivishi pamwe na wa Alan Moyo rishitevera kuratizira kwa kaitu kwa newe chidiki ve MDC mugutare harare maniriwe msuwe chitatu. Vaviri ava vanonzivaru kutariswa kumiswa pambiri pedare vachipomerwa mosha yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Atina ukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Chirongwa che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ni 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
ndakaita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. But the charge that I say is that my daily contravention of Section 37 of the Criminal Code. Sagapago Zotara, Papa Matta, and the city, as I would be told, I just found it. I was what he.